manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 7 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachoto, dichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirikuitika ndechekuti COVID-19 haisati yaiva under control kana kuti manumbers haasati adzikira pekuti isaramba ichipararira muZimbabwe. Saka senguva inoyi yechando vanhu vanenge vakaungana muDzimba kana pavanosangana vanenge vari maindoors. Saka zvinobva zvaita kuti chirwere cheCOVID-19 chirambe chichipararira.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura neStudio 7 pamusoro pedambudziko reCOVID-19.
Hazvisi zvichava kuendera mberi nekupenderedza kwavagara vachiita kushandidzana nezanupf nekuti mari kakuitwa haasi pamutemo ari kuitwa nezanupf kuburikidza nenyaya yekuti zanupf yakarambwa nevanhu mumaguta yakarambwa nevanhu mumakambi nenyaya yekutadza basa.
MDC Alliance yotaura pamusoro pekumiswa basa kwemakanzura ayo emukwekwe ichinakurira nyoka mhenyu kuzano PF.
Vanhu MDC vari kunyepa. Zvinonyadzisa kuti vanoramba vachinyepa zvinhu zviri pachena semabhembudzi kudai. Ko havazive here kuti vanhu vari kuitwa recall ndeveku MDC? Ko zano PF inogozoita simba nemvumo yekuita recall maMPs avo.
Asi ZANPF inoti haine ine zviri kuitika pakati peMDC Alliance neMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nemumwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana masere nevashanu uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana negumi nezvishanu nemazana mana nemakumi mana nevashanu. Hurumende yakazivisa zvakare nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere negumi nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere 1,817,598 uye vabaiwa nhomba yepiri vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri 966,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo bazi rezveutano richazivisa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwedenda iri. Mukuzeya nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, tabata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Chiri kuitika Mr. Choto ndechekuti COVID-19 haisati yaiva under control kana kuti manumbers haasati adzikira pekuti isaramba ichipararira muZimbabwe. Saka senguva inoyi yechando vanhu vanenge vakaungana muDzimba kana pavanosangana vanenge vari maindoors. Saka zvinobva zvaita kuti chirwere cheCOVID-19 chirambe chichipararira. Uyezve vanhu havasati vabayiwa nhomba vaccine vakakwana kuti tinge tine herd immunity munyika yokuti chirwere chisapararira nyore nyore. Saka ndizvo zvandingataura in terms of kuti why it is spreading. As long as my numbers are sat adzikira chirwere chinoramba chichipararira.
Zvii zvamunokurudzira senyanzvi munyaya dzehutano kuti zvinge zvichiitwa kuitira kuti dambudziko iri risarambe richikura?
Tingakurudzira vachoto ndezvekuti panofanira kuitwa yatingati multilateral effort. I know hurumende ine roo yayo yanga ichiita, veruzhinji vanenge vane roo yavo yavaramba vachiita. Chokutanga chandinokurudzira ndechekuti tese tizive kuti chirwere hachisati chava under control. That means pane zvese zvinenge zvichiitika kufamba kumabasa kana kunesangana vanhu kana even kumafuneral, maZimbabweans anenge achifanira kufunga kuti chirwere checovid-19 chichipo. Saka kuti tisachibatira kana uchiparadzira kune vamwe tinofanira kunge tiri kuita zvipi. Uyezve hurumende roo yayo yainofanira kunge iri kuita, especially nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda, uyezve kuti kuincrease awareness kana kudzidzisa vanhu chirwere chichipo. Kana mumaruwa umu tiri kuona kuti vanhu vachiri kuenda kumadoro and the like vachisangana. Saka zvino izvozvo zvinoita kuti chirwere chirambe chichipararira even kumaruwa, kwekuti vanhu vanogara vakaparadzana. Saka ndozvandingakurudzira kuti uyezve kuti vaya vasati vabayiwa nhomba vabayiwe nekukurumidza. Hurumendewo inofanira kunge iri kuita kuti nhomba dzinge dziripo. I know kuti pane a lot of discussion kuti nhomba dzekuChina dzakakwana here, tinokwanisa kuwana dzimwe nhomba from other countries like vana Johnson and Johnson and so forth. Saka I think pandiri kutaura kuti it's a multilateral effort, zvinoratidza kuti tinofanira kunge tiri kushanda from all these different directions.
Tine nyaya yatakaita nezuro hurumende ichiti izvo iri kufadzwa nekufamba kuri kuita chirongwa chekubayiwa vanhu nhomba ichi. Munogutsikana nazvo here kuti hurumende iri kugona kuita basa rayo?
Haningati tinogutsikana. I know my efforts are kuitwa and we encourage them. We applaud my efforts anenge ari kuitwa nehurumende kuti nyaya dzekubayiwa nhomba dzirambe dzichienderera mberi. But as long as vanhu vakakwana vasati vabayiwa nhomba, we should never be comfortable. So I think by my initial estimates we were saying toda kuti 10 million Zimbabweans vabayiwe nhomba. Iyezvino I'm not sure kuti from my statistics andiri kuona we're still far short of that 10 million. So it means that we can never get comfortable. Anything we can do to increase kuti vanhu vabayiwe nhomba nokukurumidza, tinofanira kunge tiri kuzviita. Saka I don't think it's enough.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzehutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina, kuno kuAmerica. MDC Alliance inoti haisi kufara nekudzingwa kwakaitwa makanzura ayo matatu eguta rekwekwe zvichitevera danho rakatorwa neMDCT. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakazivisa munyori wekwekwe kuti meya weguta iri amai Angeline Kasipo, mutevedzeri wameya amai Melody Chingarande pamwe nakanzura Washington Moyo kuti vakange vadzingwa nebato ravo reMDCT. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo vanoti kudzingwa kwevatatu ava kuri pachena kuti zvine chekuita nezanu PF uye havasi kushamiswa nemaitiro akadai.
Hazvisi zvitsva, vatokuendera mberi nekupenderedza kwavagara vachiita kushadudzana nezanu PF, nekuti Marico kakuitwa haasi pamutemo ari kuitwa nezanu PF kuburikidza nenyaya yekuti zanu PF yakarambwa nevanhu mumaguta, yakarambwa nevanhu mumakanzi nenyaya yekutadza basa. Saka apa vava kuda kudzorera, kuda kuti takaruza, takanga tibvisewo vanhu vakasarudzwa nevanhu. Saka kwese kungoperengerekera kuri kuita vanhu vachityora mutemo wenyika vachibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu. Saka isu tinongoti story ura kuti idictatorship inenge ichienda mberi isati yamboneka futi pasi penyika pese, kuti munhu akasarudzwa anobviswa nerimwe bato risiro rakaita kuti apinde pachigaro.
Vashati wayo, muri kuti imimi vari kuenderera mberi vanhu ava vachityora mitemo yenyika, imi sebato pane matanha muri kutora here kuona kuti mutemo uri kutyorwa uyu wagadziriswa?
Matanga noto wajana jemu temu kazi kuti makoti edu a iti basa ne masho. Asida mzigura tila rondro kurura ramba ripo. Kuti hiyo wakumana wa chavaka ita kutura makoti ato wesa muhongwe, kutura wano waru makoti wesa muhongwe, mitemu dhati ziru muhongwe. Kata apana mtemu unoremekezwa, ninyo ya kuti mainyanzi wana maziko kuta ekuchikora mitemo inyika endi wakabata kuma kutu kwa chukuti wano ujira zui kuita kata hapana patino kwa chukuti tiende kunjiro kuenda kwa wano waname Zimbabwe ndo wane say ndo wane anza ni maproblem eza tu wana Zimbabwe dosa kaitaro nyaye citizen convergence to change wana Zimbabwe ngati batile pamweche tene kuti maita mengira mbamuno Zimbabwe wala kupepe shika wati paraza pese tu wangu na kubata kuparaza kika waita mambibi mitemu watemura paraminde watemura makanduru watemura migaba waparaza makiriniki mishonga manzo kwa na COVID walita kutongwa wakisa muungwe zaone ya matabu sana dosa katiti na President Nelson Chamisa tunoshika cheti tikabata na siwa nawe Zimbabwe
vashatwa yemuri kuti mimi nzira imwe chete ndeye kuenda kuvanhu kuti vakupei masimba ekugadzirisa zviri kunetsa izvi masimba acho anobva kupi kana mitemo isingatevedzwa
nyaya ndevanhu kakatiri citizen convergence change aite kuti handi tikuenda kuvanhu isi tagara tibato revanhu asi tiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti aiwa dambudziko ratatarisana naro iri rerilegitimacy rehurumende isikatedzeri zvido zvevanhu nekuti harina kusarudzwa nevanhu kufana nge tine hurumende yevanhu pachavo vanhu pachavo ndo vanoita hurumende vanhu pachavo ndo vanoti ngatifambe negwarere kana mitaro dzevanhu hatisi kuti sisu hatito vanhu titori mumwe muvanhu umomo tinofanira kubatira pamwe chete semhuri yeZimbabwe tidzatise nyika yedu nyika iyi haise munhu haina sene nemunhu ine sene muhwani inonzi Zimbabwe kana ichinzi Zimbabwe mwana wokwa mai nhingi nokwa mai nhingi nokwa mai nhingi wese ane chikuita neZimbabwe ndodambudziko rese tasara naro rekuti pane vanozviita varidzi venyika pane vanozviita varidzi vayo kuti ndo vanotaura kuti zvakadii zvifana kuitika zvakadi hazvifana kuitika nhingi haifana kudya nhingi haifana kurara nenzara ndodambudziko rataita kusiyanisa
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuru anoona nezvekubwitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harini ine zviri kuitika pakati peMDC Alliance neMDCT.
Vanhu veMDC vari kunyepa. Zvinonyadzisa kuti vanoramba vachinyepa zvinhu zviri pachena semabhembudzi kudai. Ko havazive here kuti vanhu vari kuitwa recall ndeve kuMDC? Ko ZANU PF inogozoita simba nemvumo yekuita recall maMPs avo sokudii? Bumbiro remutemo nemashandiro eparamende yemunyika yeZimbabwe are very clear kuti anoita marecalls ndiani. Hakuna munhu werimwe bato anodzinga werimwe bato muparamende. Vanhu veMDCT vakapokana pamusaka pavo voga vanetsana zvinozikanwa nokuda kwejudgment yakabva kuSupreme Court yekuti vamwe vakavhoterwa zviri pamutemo vakatora masimba mushure mekufa kwavatsvangira zviri pamutemo. Saka ivo havafaniri kuti kana vasangana nedambudziko iroro voda kudzora kukandirana nyaya vachiisa kuZANU PF. Isu tiri bhizi kukambena nokushanda nevanhu vemuZimbabwe kuti tizadzikise donzo ratakasungana navo muna 2018 rinotisvitsa kuVision 2030 ndokusaka tichishanda siku nesikati tizadzikise izvozvo. Izvo zvavari kutaura izvo ndezvekutungana kwembudzi. Hatina nguva yekupindura zvakanyanya mashoko asina namaturo akaita seiwayo. Ngavagadzirise dambudziko nengozi rumba mavo.
Ayo mashoko atumirwa Studio 7 nemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Varimi vakawanda vanobva kumakonde nekwazvimba mudunhu reMashonaland West vanoti vava kukwanisa kutengesera zvirimwa zvavo kuvagari vemuchinhoi pasina makoronyera anovamanikidza kuti vatengesere zvirimwa zvavo kuvanhu ava. Avo vanozotengesawo zvirimwa izvi nemitengo iri pamusoro kuvagari vemuchinhoi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvisati zvanaka varimi ava avo vanobva kunzvimbo dziri kure vaimanikidzwa kutengesa zvinhu zvavo kuchikwata chevanhu chiri muchinhoi nemitengo iri pasi sezvo vainge vasina nzvimbo yavo yekutengesera. Chimwe chikonzero chaiita kuti vatengese zvirimwa zvavo nemutengo uri pasi kumakoronyera aya ndechekuti vainge vachimhanyisana nenguva yekudzokera kumisha yavo sezvo vainge vasina pekurara muchinhoi. Makoronyera aya ndiwo aizotengesera vagari vemuchinhoi zvirimwa zvaanenge atenga kubva kuvarimi ava. Varimi ava vakazoumba sangano ravo reMakonde Farmers Association iro rakawana nzvimbo yekutengesera zvirimwa kuburikidza nerubatsiro rwarakapiwa nebazi rekereke yeRoman Catholic Church reCaritas yemuchinhoi. Mumwe murimi ari kufara nenzvimbo itsva yekutengesera iyi ndiamai wenzeni Gombingo avo vanorima madomasi, hanyanisi, makarotsi nembambaira kuchitombo Rwizi. Amai Gombingo vanoti vave kuwana mari inosvika madhora zana ekuAmerica pamwedzi uye zvinhu zvavo zvinotengwa kamwe chete nevagari nekuda kwekutengesera panzvimbo yevarimi iyi.
Aiwa mapraizi esembambaira indaiti ndiritengesa mbambaira ndine mbambaira mapraizi aidaiti ma$5 zvozosvikwazo ma4 zvaakuendera kuti dzakadii bhaketi ma4-5 bhaketi galoni
Amai Gombingo vanoti dambudziko ravo nderekuti kanzuro yave kuva panguva pfupi yekutengesa kubva nguva dza6 mangwanani kusvika nguva dza11 mangwanani uye zvinhu zvavo zvinenge zvasara hazvinyatsotengetedzwi zvakanaka nekanzuro. Patabvunza kuti sei kanzuro yave kupindira zvakanyanya pakufambiswa kwemusika uyu, mukuru wevarimi vaJokonia Choto vanoti kanzuru iri kukohwa paisina kurima sezvo yave kubhadharisa varimi mari inoita madhora zana emabhondi pamurimi pazuva.
Saka hatifaniri kuomeserwa, chatinoomeserwa chii nzvimbo yacho vakatipa iri yedu, kuchavari kuidira chii?
Asi mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona Mulauzi vanoti vakamirira kunyorerana chibvumirano nevarimi vatange vachitereresa varimi.
Kanzuro yechi asi pari zvino aiwaka hatingasii pane gwanzaka. Isu sekanzuro tiri kuti tichiri mukati mokugadziridza mapepa elisa agreement tinenge tichitereresa kuvarimi.
Panyaya kuti varimi vapedze kutengesa nguva dza11 mangwanani vamulauzi vanoti ndizvo zvinokurudzirwa nemutemo wevanohodhesa. Pari zvino varimi ava vanoti vane urongwa hwekutsvaka mari yekuvaka imba yekudyira nemidhuri yekurara kana varimi vauya nezvirimwa zvavo usiku kana kurara kana zvinhu zvavo zvisina kupera kutengwa zuva ravanenge vauya nazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuAustralia vazivisa nezvekubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere cheCovid-19 uye kufa kwemunhu mumwe chete zvikuru mudunhu reNew South Wales. Australia iri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vachitaura nevatori vanhau nhasi muSydney, gurukota rezveutano muNew South Wales vaBrad Hazard vati vanhu mazana matatu negumi nevapfumbamwe vabatwa nechirwere cheCovid-19 nhasi mudunhu ravo chete. Vati uwandu uhu hwakakurisa zvikuru kubva kuuwandu hwevanhu vati vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kubatana nevamwe vana chiremba kuti vawanikwe ivo vachibatanidza mari yekuti vatengere zvikwanisiro vana chiremba vekuZimbabwe.
Zita rangu ndinoitwa Liliosa Chambwera, ndinogara Western Australia kusiti inons peti.
Tinoona parizvino mune chirongwa chamuina acho chekubatsira kuti kwawanikwe ipo pachitengwa zvikwanisiro zvekubatsira vana chiremba navana mukoti vekuZimbabwe. Chiri kufamba sei?
Wangu tiri kugadzirira chirongwa chokubatsira vana mukoti nevamwe vese vari muhutano vana dokta kana nemaklina kureiza mari yokuti vange vachiwanirwa zviri kupfeka zvinoita kuti vadzivirirwe kuchirwere checovid pavanenge vachishanda muzvipatara. Chirongwa ichi chiri kutungamirirwa nemukuru wedu ambassador dr Rikana Chihombori kuti tikwanise kureiza mari from vana vezimbabwe vakatekeshera nenyika yese.
Kuaustralia kwamuri uku muri kubata mabasa api?
Ini kuno pandakabva kuZimbabwe ndakabva ndiri nesi kunamba ndiri kuchishanda ndiri nesi asiwo ndakazodzidza nezvekuva kuita gweta.
Semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichochi chekubatsira vana mukoti navana chiremba kuZimbabwe?
Nguva ino yakaomera munhu wese chero tikatarisa kunyika dzese muhurumende dzese dziri kubatsirwa nevana vemunzvimbo idzodzo. Kuno kuWestern Australia kana vane mari vakadonetawo atinoti maPPE kuzvipatara, vari kubatsira hurumende dzavo kutenga zvinhu zvakaita semavaccinations. Saka naizvozvo sesu vana veZimbabwe tinotarisirawo kuti ngatinge tichiwanikwa tichibatsirawo hurumende yedu panguva ino, nokuti sezvandataura kuti kunyika dzese nenyaya yekuti tiri kurarama munguva yakaoma tinenge tichifanirwa kuti tizvisimudzire tiite kunge tiri kurwa hondo, nekuti hondo yechirwere ichi chakaomera munhu wese uye hama dzedu dziri kupera. Vana mukoti nana chiremba vari kutya kubata hama dzedu kana vasina zvinovadzivirira, ende hatingambovashori pakadaro vachitya kubatsira. Saka naizvozvo ngatikwanise isu kuti tibatsirewo kuti vana mukoti vawane nana chiremba vawane zvinovadzivirira pavanenge vachichengeta hama dzedu dziri kumusha.
Zvikwanisiro zvipi zvamuchange muri kuunganidza pasi pechirongwa ichi?
Zvikwanisiro zvatiri kunyanya kutarisa kuunganidzira ndezveinonzi PPE, anova iwo magauni anopfekwa nevanhu, nemaface mask nemaface shields. Maface mask nemaface shields anonga akasiyana mhando dzawo. Kune vanhu vanoshanda munzvimbo dzakaita sana intensive care units vanoda zvakawanda zvinodzivirira, nokuti kana vanhu vachinge vari munzvimbo idzodzo vanenge vachirwarisa and vanenge vane hutachiona hwakawanda. Saka vana mukoti nana chiremba pavanenge vachishanda navo vanenge vachida maface shields, mamask, kuitira kuti vasatapurirwa neyatinoti masecretions pavanenge vachivabatsira ivo kubvisa masecretions avanenge vasingakwanisi kukosora vega, uye nemagloves, chinhu chatinenge tichifanirwa kunge tiziva kuti vashandi vese vanoshanda muzvipatara vanokwanisa kunge vachiwana magloves kuitira kuti vabatsire hama dzedu vakazvichengetedzawo.
Mungapa kurudziro ipi nyanya kune vari kumusha kuZimbabwe panyaya yedenda iro recovid-19?
Ini kurudziro yangu iri pakunyanya kuti dei vanhu pavanongonzwa kuti vakukosora, vakupindwa nechando, vakunzwa majoins avo, vakurwadziwa nepahuro, vakuita kunzwa musoro, vangofungidzira kuti ndiyo covid, vatange zvavanokwanisa kutanga zvingava mishonga yedu yatiri kuwanika muZimbabwe imomo, voenda kunotestwa nokukurumidza. Kutestwa kwakanakira kuti vanokwanisawo kuzodzivirira vanhu vavanenge vachigara navo pamba ipapo nemunzvimbo, nekuti vanhu vazhinji vamwe vakafamba vari positive vasina kutestwa ndokupararira kuri kuita covid. Saka dei vanhu vatestwa, vamwe voziva, vanhu vogara padzimba, uye nekuzvichengeta pavanenge vachirwara, kuramba vachimwa mvura, torawo mishonga yavanenge vapiwa.
Ko, panhomba iyi yecovid-19 mungakurudzira kuti chii?
Nhomba yakanakira kuti kana ukange wabayiwa chero ukazobatsirwa necovid, kurwara kwako kunenge kuri kushoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuchipinge South Ward 27 uko tine hurukuro namai chipo pamusoro pemabasa avari kuita ekubata mbeva vachigadzira vachitengesa kuti vawane cheuviri chekuraramisa mhuri dzavo. Tisapedza nguva ngatinzwei mai chipo achitsanangura.
Ndiri kuchipinge South Ward 27. Kubva patakatanga kukohwa kumbaminda kwakabva kwatanga mbeva. Saka semadzimai takatanga kuita zvekusherera mabhaketi emvura basi tichiteya mbeva dzedu. Saka izvezvi zvimbeva dzacho dzakawanda zvokuti ndodziri kutotibatsira kuti titotengawo midziyo nekutoona kuti pamba tiri kudyei semhuri tichitorarama. Zvatinoita ndezvekuti tinosherera mabhaketi edu pasi, zvinongoenderana nekuti iwe une mabhaketi mangani. Saka tinosherera mabhaketi edu pasi tokanga butu redu tosasira mumasaidhi mebhaketi rakafutsirwa muvhuiri kuitira kuti mbeva padzinouya dzichidya zvibutu zviya zviya dzinovarayirwa dzobva dzadonhera mubhaketi. Asi izvi tinonyanya kuzviita kana mwedzi usiri muchena nekuti mwedzi kana uri muchena dzinoona mvura hadzizotambiri mudhuze nebhaketi.
Saka pausiku humwe chete munogona kubata mbeva dzakawanda zvakadii?
Kana mune mabhaketi akawanda zvekuma 600 munhu unonyatsobata mbeva dzako dzakawanda nekuti hambeva dzacho dzakawandisa gore rino.
Saka madzibata munozodziita sei?
Saba tinoya nadzo totodzibvisa mambavadzo todzifurayafuraya. Tafuraya takutonotengesa dzimwe takutodyawo pamba nemhuri.
Saka munotengesa mari mbeva imwe chete?
Mbeva imwe chete tinoita 1 rand. Kuma US dollar tinenge takudziita dollar dziri 15. Then kumabhondi tinenge tichidziita 10 bhondi zvichisiyana-siyana nekuti tadzitengesera kupi. Kana tikaendawo nadzo kutauni sekuchiredzi kana kuti tikapinda nadzo mana checheche umu pamwe pacho tinotengesa ne20 bhondi mbeva 1.
Saka muri kukwanisa kutoraramisa mhuri kuburikidza naizvozvo?
Aiwa, mbeva dziri kutibatsira zvisingaiti nekuti idzo mbeva pachadzo patinenge tichidzifuraya paya paya dzinenge dzichitobudisawo mafuta zvokuti titori nezvigubhu zvatakutoitawo zvima 2 liters zvima 4 liters zvemafuta embeva. Pamwe pacho hatichatonyanyi kutoshandisa mafuta ekuchitoro, takutoshandisa mafuta embeva kutobikisa pamba. And mafuta embeva iwo bhozi paunobata 600 mbeva ka inenge utori ne 600 rands. Takutotenga midziyo, maplates, mapoto, mabhaketi, midziyo yekutoshandisa pamusha takutoitenga nekuda kwembeva idzodzodzo. Vamwe vakutotsvagawo tumastend nekuti hambeva dzakawanda, tinotonyatsokuenda nengoro kutonyatsoziva kuti takatozadza mabhaketi mungoro kuenda kumunda kunocherera mbeva.
Mataurawo nyaya yekuti munee muchichera makomba munoisa mabhaketi, munozovhara here makomba aya mushure mekunge matora mabhaketi?
Magomba hatimbohavharwi bamukoma, anenge asitombori magomba akakurisa babhozi tumabhaketi twacho tudiki. Saka hapana anombozozvifunga zvokuvhara, anongozovharika vharikawo ega nekufamba kwenguva plasi mvura ikanaya.
Kuitawo vamwe amai vanoda kunzwisisa kuti musiyano unozonge uripo pakati pembeva nemakonzo uri papi, nokuti kune vamwe vanogona kuita musindo vanopedzisira vakutengesera vanhu makonzo.
Aiwa. Mbeva dzakatongosiyana negonzo. Ukatobisa mbeva apo negonzo apo zvinhu zvakatosiyana. Ukatarisa zimuswe rembeva neregonzo zvakatosiyana, even chimiro chembeva nechimiro chegonzo zvakasiyana.
Shoko ramungasiyirawo mamwe madzimai kana vamwe vechidiki, nokuti vakawanda vari kungochema kuti zvinhu zvakaoma asi vakagarira upfumi hwakaita sembeva ihwohwo.
Ya, mashoko andingada kusiyirawo kune mamwe madzimai kunyanya madzimai echidiki ndeyekuti zvimwe zvacho hazvisi zvokungogara tichingochema chemaba. Panenge paita mukana wokuti munhu uitewo cheuviri, ngatingotorai mukana iwoyoyo and tisanyara. Zvimwe zvacho hazvisi zvokungomirira kuti hanzi murume uchandiitira ichi, ndechekungoti munhu uchingozvifungire wongozviitirawo. Nekuti ukada kutumirira kuti hanzi ndichazoti ndakuonawo basa rakanaka hakuna kwarinobvaka. Saka kana waona cheuviri chinogona kumuka panguva yacho iyoyo, mhanya nechiri kupisa.
Mazvinzwira vateereri kubva kuna amai Chipo vekuchipinge South Ward 27 vari kuraramisa mhuri kuburikidza nekutengesa mbeva. Aiwa, tosiyira pano. Anokuonika ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.